Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatere tinosakana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa nemamwe masangano yokonzeresa mutauro wakanyanya munyika zvichitevera mashoko ayo ekuti vamugabe vanodiwa nevanhu vakawandisa munyika. Zvikoro zvovhurwa mangwana, vabereki vachichema-chema nerekushaya mari mumabhanga. Madzimai anoungana muHarare mukupera kwesvondo achikurudzirana kunyoresa kuvhota kuitira kuti agokwanisa kuvhota gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa neMass Public Opinion kana kuti MPOI ichibatsirana nemamwe masangano akaita seAfro Barometer yakaburitsa kuti vanhu vemuZimbabwe vane chivimbo zvikuru nemutungamiri wenyika Robert Mugabe uye yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Zvimwe zvakabuda muongororo iyi zvichabudiswa nemusi wechitatu. Vatsigiri veZANU PF vanoti ongororo iyi inoratidza zvavagara vachitaura kare kuti vaMugabe vanodiwa nevanhu, asi vanopikisa vanoti ongororo iyi yakareva nepasipo. Ongororo iyi inoti vanhu vemuZimbabwe vane chivimbo chakanyanya nevakuru vemachechi uye masangano akazvimirira oga. Vanhu 56 nevana kubva muzana vanonzi vane chivimbo navaMugabe, asi vanhu 56 vachiti vane chivimbo nebato reZANU PF. Vanhu 56 kubva muzana vanonzi vane chivimbo neZimbabwe Electoral Commission, sangano rinoona nezvesarudzo munyika, ukuwo vanhu zvikamu 36 kubva muzana vachinzi vane chivimbo nevanopikisa. Mukuziya maitirwo eongororo iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanotungamira ongororo musangano reMpoi vaSteven Ndoma akavabvunza nezvemaitirwo eongororo yavo.
Munhu anongosarudzwa randomly uye munhu wese ane kana wakaenzana wekuti apinde musarudzo iyi. Tinoita interview vanhu vedu vanopinda mundima kuzoita basa. Vanenge vane questionnaire vanenge vanaro. Sample size yedu yandingangoti vanhu vakapinda mutsvakiridzo iyi yanga vari 1200. Tsvakiridzo yedu takaita pakati kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February 2017.
Asi vandoma vamwe vanoti ivo nyaya yekutya ndo inoita kuti vamwe vanhu vatadze kutaura zvinenge zviri kutsikwe mwoyo wavo. Ii chokwadi here ichi?
Ndifungi kuti mune chokwadi chakanyanya mutaurwa kunoita vamwe kuti nyaya yekutya ingaita kuti vanhu vasanyatsokutaura zvinhu zvinenge zviri pasi pemwoyo yavo. Ndinodaro nekuti seMass Public Opinion Institute tine zvisungo zvetsvakiridzo zvinotibata. Tinoreva kuti tinodzidzisa kuti kana tichiita tsvakiridzo pane atinoti maresearch ethics pachirungu. Hatitenderwi kuti taure nevanhu anenge asina kusununguka kutaura nesu, anenge asingadi, anenge achitya kutaura nesu akasununguka kuti asapinde musarudzo iyi.
Ko vamwe vanotika tsvakiridzo yenyu iyi vandoma inozoshandiswa nebato riri kutonga iri reZANU PF kubirira musarudzo, vachiti ZANU inenge yakuti mazviona here kuti nerutsigiro rwakasimba zvekuti nyangwe sarudzo dzikasaitwa zvakanaka vanenge vaakudzokera kutsvakiridzo yenyu iyi vachiti ndo zvakataurwa kare.
Ini ndakamirira MPOI, handibvumirani nazvo. Handifungi kuti isu seMPOI tinoita tsvakiridzo kuti tibatsire rimwe bato rezvematongero enyika kuti rige sekutaura kwavanoita maelections isu tinongoita tsvakiridzo kuti tibatsire watingati mastakeholders edu kuti vashandise tsvakiridzo idzi kana kuti pfungwa dzinobva mutsvakiridzo dzevanhu kuti zvizobatsira vanhu kana kuti mapolicy makers pavanenge vachigadzira mitemo vanenge vachivana kuti pfungwa dzevanhu dzinoti chii pane zvinhu zvakawanda zvinonga zvichiitika kana munyika.
Vanotungamira nyaya dzeongororo musangano remupoi vaStephen Ndoma vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya. Avanoti ongororo dzakadai dzinonetsa sezvo muZimbabwe musina kugadzikana nekuti vanhu vanotya.
Ongororo yavo yakanaka nerumwe rutivi, asi nerumwe rutivi hadzadzisi, haibudisi zvakakwana kuti ongororo yavo inenge yakaitwa munharaunda yakaita sei kana kuti munyika yakaita sei, inoutongo hwakaita sei, ine vanhu vakasungunuka sei. Tikatarira pavanoti vanhu 64% vanotarisana mugadzi, totarira kuti vaifanira kubvunza kuti sei muchiva trust muchanzovamo vachibudisa kuti vatirasa nokuti tinotya, kana kuti vamwe vacho vanomanikidzwa kuvatirasa nokuti vakapuwa munda, vamwe vacho vane vachautorwa munda wavakapuwa, vamwe vanautorwa stendi yavakapuwa, vamwe vane vachanga tiya kudzingirirwa pamabasa, vamwe vane vachiya kuvhikitimaizwa. Saka ongororo yavo inoda kuti vaanswe the question why vanhu vari kudaro, kuti vatve nechokwadi nokuziva kuti zvinoita kuti vaite izvozvo chii. Umwe munhu akafungwa tinoda vamugabere kuti havadi, anofunga akati handivadi, anofungwa akati handivadi, anonyangariswa because ne vanhu vanonyangariswa tine vanhu vanombunyikidzwa munyika muno, vanhu havatauri vakasungunuka. Tinofanira kuexplaina kuti manhambers anorevei sei vanhu vachiti vanoda vamugabe munyika, munyika isina mabasa, munyika isina kugadzikana, munyika isina cash, munyika isina mahealth institutions anoita kuti vanhu varapo. Vanhu vakufa nekenza muno munyika, vakara kundo munyika, mwana wavo anotondozvarira kunze kwenyika, vamwe vanhu vachinetseka muno. Saka vanofanira unovadii?
Asi kavamwe vanoti ivo izvi ndozvavakaita kana muna 2013 zvikazobuda zviri izvo musarudzo kuti vamugabe vaidiwa nevanhu.
Muna 2013 sarudzo dzomuno hatingati vamugabe vakatohwina, vamugabe mukati vakahwina mune makutotaura sarudzo dzinenge dzaitwa zviri pachena. Sarudzo dzomuZimbabwe hadziti zviri pachena, zvinoitwa maCIO achipindira, zvinoitwa ani achipindira. Tarirai sarudzo dzakaitwa pahotini dzokumazungu tsvaka chairman wezano, vanhu vamaenzanise chaivo, vamasanganise, vanototaura kuti aiwa masoja aitopindira.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vabereki vakawanda vanonzi vachakundikana kugadzirira zvakakwana kudzokera kuchikoro kwevana vavo pachavhurwa kotoro yepiri mangwana nekuda kwekunetsa kwemari kumabhanga pamwe nemunyika yose. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sesangano vatambira mashoko ekuti mitsetse yekutora mari kumabhanga nhasi yanga yakareba kudarika mamwe mazuva, uye mamwe mabhanga apererwa nemari. Mabhanga mashoma anonzi asara achipa mari angaopa madhora makumi maviri chete pamunhu. Vazvo vanotiwo zvikoro zviri kuvhurwa mangwana pasina zvati zvagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera zvinosanganisira nyaya yehwaro hwedzidzo hutsva kana kuti karikuramu itsva uye nyaya dzemari dzinotambirwa nevarayiridzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvikoro hongu zvavhurwa asi dambudziko guru chairo nderedambudziko remari, nokuti vabereki havana dzimari dzokuti vana vanga vachienda kuzvikoro kumajengeta mari kunochengetwa mari kwacho, vanga vachienda vachishaya mari nokuti mabhangi kana majengeta mari ari kupa $20 pazuva, kunge iriko mari akawanda acho haana mari, mitsetsa yakareba zvikuru kwazvo. Zvakawanda zvimwe zviri kusangana nevana vachinovhura mangwana chikoro ndechekuti kotoro rino ikotoro yokugadzira kunyora maexamination. Hurumende yakati agriculture inofanira kunge ichinyorwa kuprimary gore rino iri, asi mabhuku okuti varairizangu vachigadzirira kuti vana vanyore mazamanishini haasati ava muzvikoro sezvo silabhasi iri nyowani. Zvakare kune vana vechikoro navarairidzi vaya vatinoti visually impaired vari kunetsekawo vari kuti nenyuka rikilamu iri kuti vana masiigal education anaagriculture ndo macore subjects vari kuonawo sekuti zvinovadiscriminata nokuti vanhu vasingakwanisi kuona asi makey 3 subjects aaito aya anopawo kuti vave padisadvantage. Varairidzi zvekare mari hadzina kuwedzerwa vari kunoita vachibatira pamashizha usaihwa panhamo vachingotodai hurumende yaonawo kuti varairidzi vanoisa maiso kwazo nyemba kusadzarunga vachipicha vana vechikoro vawanawo mari chauvi nokuti for the past 6 years hapasati pambova nesalary increment. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro imhiridimi kumuka kwosina maoko.
Ko munotarisira here kuti vana vasati vabhadhara mari dzechikoro vanokwanisa kutanga chikoro mangwana?
Zvinonetsa kuti vana vakwanise kutanga chikoro mangwana nokuti even mari yacho yekutotora yekuti vamwe vakwirewo mabhazi haitoriko. Mhuri dzakawanda dzinenge dzisina mari. Saka vhiki rese iri ndinofunga richangopera vana vachiuya zvishoma nezvishoma. Hationi kuti mangwana chaiko chaiko vanhu vakwanisa kutanga chikoro nokuti vana vakawanda havana dzimari dzokuti vafambe vaende kuzvikoro.
Mukuru wePTUZ vatakawafira zvou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti apo vana vanodarika miriyoni imwe chete vatiza mhirizhonga nekusagadzikana kuri kuenderera mberi muSouth Sudan, uwandu humwe chete hwevana hauchina pekugara mukati menyika imomo nekuda kwekusagadzikana uku. Vamwe vana vadiki nevanhu vakuru vane dambudziko re-cleft lip and palate vari kunadzurudzwa pachena pampilo hospital nemadhokotera ekuAmerica. Vamwe vanhu ava vachirumbidza kushambadzwa kwechirongwa ichi paFacebook nepaWhatsApp. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai ropafadzo Simango vanogara kuchipinge mudunhu remaNickeland, uye mwana wavo Liota uyo ane makore maviri akazvarwa nedambudziko rekutsemuka washa. Amai Simango vanoti vakatsvaga mari yebhazi kuti vauye pamupilo hospital muvulawayo mushure mekunge vanzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope, icho chine madhokotera nana mukoti vekuAmerica vakauya kuzorapa vanhu vane dambudziko recleft lip and palate pachena.
Ndakauya nemwana wangu kuno kuBulawayo. Mushure mekunga taisirwa mameseji mumafoni mwana wangu ane problem, wanga ine problem yecleft palate. Saka pacleft palate apa aigona kuti kana achidya chikafu chaibuda nemumhino kana mukaka achimwa waibuda nemumhino. Ndakamboite vari jindizvo but vakangozvivawo handiti zvinogadzirisa. Saka ndakazobva tauya kunouku.
Amai Simango vanoti dai pasina rubatsiro kubva kune veOperation of Hope havaiona vachikwanisa kuwana mari yekuti mwana wavo agadzirwe dambudziko rake.
Mari dzaizodiwa handisaizi kwaisa dzishanda nekuti panodiwa mari dzakati wandei. Saka dzitori dzebhazi dzichinotoita zvekutobata nzvati yebhazi iri nani pane inozodiwa nechinodiwa yawanda. Saka hatikwanisi kuzviwana.
Amai Miriam Moyo vekuzvishavane vane mwana wavo Tinevimbo uyo ane makore 13. Tinevimbo akazvarwawo ane dambudziko rekutsemuka kwemuromo nehwasha asi akakwanisa kugadziridzwa nezuro pasi pechirongwa chimwe chete. Amai Moyo vati mwana wavo aiva ambogadziriswa dambudziko rake pane chimwe chipatara vachishandisa medical aid asi hazvina kufamba zvakanaka, saka nekudaro vaiva vekutya kuti agadziriswe zvekare. Amai Moyo vanoti vakazozvipira kuya nemwana wavo pamupilo mushure mekunzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope paWhatsApp.
Andimunoona kuti kana wambotanga wamboenda pane vamwe vanenge vamboita sei vasina kunyatsokukuta zvakanaka unotanga kutya. Ndakatanga kumbotya ndinyepa kusvikira tazoona vamwe vaioparitwa zviri successful vachidzoka kwatiri vachiuya vachititaridzawo
kutizisi tatotoka. Pane vamwe vanogona kusava neruzivo nazvo vachingotyira kure. Vanguva nekungotya vasangatya kuti mukanda mwana wangu unodzoka ngati vane kutya kuti mwana akapinda muteta munhu akarariswa apa maanogona kufa hazvisizvo hazvimborevi izvozvo.
Vaforget Chidarara avo vane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa ndemumwe wevanhu vakuru vanhadzurudzwawo muromo wavo pasi pechirongwa ichi. VaChidarara vange vasati vayokwanisa kutaura asi pavabvunzwa nestudio 7 kuti vari kunzwa sei mushure mekugadziriswa vakwanisa kunyora pasi kuti vari kufara zvikuru. Muzvare Martha Pamire avo vanoshanda nesangano reOperation of Hope vati vanotarisira kunadzurudza vanhu vanosvika makumi mana panopera chirongwa ichi muBulawayo nemusi wechishanu.
Tichibva kuno kuBulawayo tichikuenda kuHarare. KuHarare tichinotanga sinigetuswatwendi inenge irisatani tinochimboita kunesvondo sande asi disitambi takafunga kuti ngatiwedzere mazuva saka tiri kutanga satani ndokwatikuita sini yedu nekubhuka mapesheni sande tobva tatitanga kuita maoperesheni kusvika paite yachona.
Mukuru mukuru weOperation of Hope amai Jennifer Mora vati kubva pakatanga chirongwa cheOperation of Hope muZimbabwe mugore ra2006 kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura zviuru zvishanu vanhadzurudzwa. Dambudziko reCleft Lip and Palate ndere kuzvarwa naro uye vana mazvikokota vanoti pasi rose mwana mumwe chete pavana anosvika mazana masere anozvarwa ane dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Madzimai anobva kumapato ezvematongerwo enyika anopikisa akasiyana siyana muZimbabwe anoti vanhukadzi vose vanofanirwa kunyoresa kuitira kuti vagokwanisa kuvhota gore rinouya. Izvi zvakabuda pakuparurwa kwakaitwa chirongwa chinonzi #HeVotes2018 nemusi wemugovera icho chakaitirwa paNelson Mandela Hall muHarare. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai murape maka singa
Pakande kusinga daizwa anonzwa nemugovera apo madzimai aimba achifara panguva iyo aiziya ramangwana ravo munyedzi zvematongerwo enyika. Momo wakaronga musangano uyu amai Priscilla Misairambwe Mushonga vanoti chinangwa chavo ndechekuradza veruzhinji kuti sarudza dzidzi dzevanhurume chete kunyanya sarudzo muna 2018 idzo veruzhinji vari kuti vanoda kubvisa ZANU-PF pachigaro chokutonga.
Tichatiunganidza ndechekuti tazviona kuti tikaramba takamira tichingoti ini ndiri bato rakati uri wega haukwanisi kuwana simba. Simba rinowanikwa pakushanda muri mese. Saka tabatana tiri madzimai kuti tishande nenyaya iyi tione kuti tingagadzirwa sei. Asi takuedza kuratidzawo kuti aiwa kapolitika dzidzi dzevarume chete madzimai anogona kuita politics ende politics dzakachena dzisina kunetsana. Ndosaka mavaona madzimai vavo vakapfeka matisheti avo akasiyana siyana vachiimba vese imamo ari kuimba shangirai ari kuimba bita ari kuimba mangoma. Asi izvi zvinoratidza kuti hazvina mhosva kuti uri mupatipi. Chikuru ndechekuti tichida kushandira kuti tive neZimbabwe itsva. Zimbabwe inenge yakasununguka.
Sachigaro wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga vanoti nekuda kwenhamo iri kunyanyobata vanhukadzi munyika madzimai ari muutungamiriri vakaona zvakakosha kuti vakurudzire madzimai kubatana.
Asi taona kuti samadzimai ari muutungamiri nechekare regai tange chokutanga kuratidza kuti madzimai tinogona kushanda tiri mubatanidzwa takasangana namakala emapolitical party edu akasiyana zvinogoneka chaizvo nokuti nhamo ndeimwe sokutaura kwandamboita zvara inoruma munhu wose hazvinei kuti unogara kupati ipi kana kuti kupi nhamo yatakatarisana nayo muno muZimbabwe yoda kuti madzimai abatane tiite mushandira pamwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wemutungamiriri weMDC muzvare Tokozani Kupe vakatiwo kunyange hazvo nyaya yekupa vanhukadzi zvigaro yakanyorwa muzviga zvakawanda izvi hazvisi kuitika.
Kuparlamendi toda kuti madzimai mavhoisis avo enzwike kunogara pasi tichiona kuti mari yapuwa maministri zvinoshandiswa sei madzimai dziya vhoisis zvinofanirwa kunzwikwa. Toende kumalocal authorities makanzura uku ndiko kunotangira nyaka ndiyo confesi yaiyo. Tinoti madzimai ongaarepresentwe 50-50 kuitira kuti tidzivirire nyaya dzecorruption. Ma statistics anoratidza kuti kunenge kune madzimai akawanda corruption inoderera.
Saka ndizvo zvatinochemera kuti madzimai takawanda 32%. Saka tova kuti pamadepartments esawo kuvira kuexecutive kuya kulegislature kuya kujudiciary kuenda kune SMA institutions kuenda kumalocal authorities madzimai ngaari kuzoita 50-50.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party Hamai Joyce Mujuru vakatiwo zvakakosha kuti madzimai apanane dzidziso kuitira kuti vanzwisise kukosha kwekuisa mamwe madzimai pazvigaro.
Takunza ipano kuti tikurukure zvinhu izvi hazvigoneke kungouya chete nemharidzo. Zvinouya through maactions edu, zvinouya through maelections, nokuti ikoko ndokunobva vatungamiriri vanozoenda muzvigaro munonorongwa mitemo inenge ichifanira kuzotevedzwa kuti zvatinoda zviitike.
Mumwe mudzimai wechidiki aive pamusangano wemadzimai uyu Muzvare Sibono kuhlefulumu avo vanoshanda nesangano rehashtag SheVotes2018 vanoti kuti madzimai abude mumatope mavari ndivo vanofanirwa kuona kuti vavaka Zimbabwe tsva kuburikidza nesarudzo dzegore rinouya.
Sevanhu vechidzimai sevasikana kana kuti sana mama, vasikana ndovari affected the most situation iri kuitika muno muZimbabwe. Tisu takaenda kuzvikoro tine madegrees tine mamasters asi mabasa hakuna. Tisu tine vana vamwe vedu vari masingle mothers. Tisu tine vana vakati vakarwara tikaenda kuzvipatara hatigone kuwana treatment. Saka tinotati zvakakosha kuti young women vabude vave part of my elections, vaise their vote kuitira kuti vaone kuti nyika inoi inochinja, vaone kuti vanoparticipata mukuvaka Zimbabwe yakanaka.
Musangano uyu wakapindwa nevanhukadzi vanodarika churu chimwe chete wakaonawo madzimai achidzidzisana zvichadiwa pakunonyoresa kuvhota pamwe nekukurudzirana kuburisa zvinyunyuto zvavo sarudzo dzisati dzaitwa. Varume vanotungamirira mapato anopikisa avo vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, vaTendai Biti, vaJacob Ngarivhume, vaElton Mangoma pamwe nevaEdwin Mushoriwa avo vakamirira vaWalshman Ncube vakazouya pakupetwa kwechirongwa chemadzimai ichi senzira yekukurudzira vanhukadzi kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 paNelson Mandela Home Harare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kukurudzira sangano reUnited Nations Security Council kuti ritore matanho akasimba kuti ichengetedze runyararo pasi rose. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti dare reSecurity Council harina matanho ariri kutorera nyika dzakaita seSyria neNorth Korea, idzo vanoti dziri kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaTrump vanoti North Korea iyo iri kupota ichiedza zvombo zvinogona kutakura muchetura wenyuclear inofanira kutemerwa zvirango zvakaomarara. VaTrump vanoti Syria iri kuuraya vakapandukira hurumende nemuchetura nekuti United Nations haina zvairi kuita. Panyika zana nemakumi mapfumbamwe netatu dziri muUnited Nations, America ndiyo inopa sangano iri mari yakawandisa. VaTrump vanoti dzimwe nyika dzinofanirawo kusimbisa kubatsira United Nations nemari. Basa reUnited Nations ndere kuchengetedza runyararo pasi rose. VaTrump vanoti iri ibasa rakakosha uye America yakazvipira kushanda nesangano reSecurity Council. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Munaudze mitambo. Makunda neKasola Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva apo makwikwa aya apinda munharaunda yechitanhatu yemwaka. Mutoro wedu enhau dzemitambo Michael Kariati anotipanya iye.
Chekwata chengezi Platinum Stars ndicho chave kutungamira makunda neKasola Premier Soccer League mushure mekurova chabani 9-1-0 mumutambo wanga wakaoma zvikuru munandare yeBaobab Stadium mumaruwa eMondorongezi. Mapoints matatu avakatora zvichitevera chibudzwa chakabva kuna Quad Amin chakwidza ngezi Platinum Stars pamusoro pemakundano aya nezvibodzwa mushure mekunge Highlanders yakatatarika muAscot Stadium ndokuita mangange 0-0 nechapungu. Ngezi Platinum Stars neHighlanders dzakaenzana pamapoints gumi nematatu pamwe chete neHaumine. Singezi Platinum Stars iri pamusoro-soro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawanda kudarika Bhoso nevacheri vegoridhe veHaumine ava. Haumine yasvika pachinzvimbo ichi mushure mekurova vavakidzani vavo veChicken Inn 1-0. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndeuyo wekuzvambaradzwa kwakaitwa Yadha 7-2 neBantu Rovers. Yadha yakapinda munhandare zvichitevera kumiswa basa kwakaitwa murairidzi wavo Jairo Stapera apo chikwata ichi chakarohwa 1-0 neDynamos. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti Yadha yakazviparira nekudzinga Tapera basa.
Vakakanganisa pavakadzinga kochi wavo Jairo Stapera. Jairo Stapera is an experienced guy, world traveled player, akambotamba bhora. Timu yainayo havana experience. Saka Jairo Stapera aiguida vapa nhau zvakanaka. Saka vakakanganisa tsereke pavakamudzinga. Nekuti kutanga kwangu aita vanga vatanga zvakanaka. Kudyiwa neDynamos zvasingarevo kuti havagoni. Asi kuti izvi ndizvo zvinoitika mumutambo. Vakatouraya game ravo ipo vaibai.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Chorocho Pirates 0, Harare City 1. ZPC Kariba 2, Blauwe City 0. Triangle 1, Black Rhinos 1. FC Platinum 1, Wange 0. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguwe ya kuti timbonzwa zvanyorwa nevateereri ve Studio 7 izvo tinoverengerwa naMavelas Musanganya uye we Studio 7.
Papa Shero vanoti vamugabe vanofarirwa semunhu mukuru asi kwete kuti varambe vari pachigaro. Ukavenga vamugabe zvakafanana nekuvenga mwana mucheche. VaWeston Hodzonge vanoti vanonyepa ivavo. Ini ndiri kumapurazi vamugabe vanodiwa nevanoita zveuori chete nehama dzavo. Biula Maguru anoti kufarirwa zvinotoshura chaizvo. Ndivanani vazhinji ivavo ini handipo. Farai M anoti ongororo yeAfrobarometer inoitwa nevashandi veZanu PF. Kana zvisizvo vanenge vakatengwa nemari nebato iri kana kuti ongororo yakaitwa kumashonaland central nekwamutoko kune vanhu vanotya zvakanyanya. VaDavid Musungo vanoti avo vanhu veBarometer vanonyepa ava because ini ndine ongororo yangu yandakaitawo vanhu havachadi vamugabe kwese kwese. Saka ameno kuti yavo iyi vakaitira kupi. PaFacebook page yedu yeVOA Shona tina mukoma Emmanuel Mangena vativo vamugabe vanofarirwa nevanhu almost Africa yose inovafarira. Chokwadi chakangonaka nguva dzose. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona manyai mufarire page redu tikurukure takawanda. Tinotenda kwamuri mose manyora muchitipa pfungwa dzenyu pamusoro peongororo yakaitwa neAfrobarometer.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezveongororo yakaitwa neAfrobarometer iyo inoti vamugabe vanofarirwa zvakanyanya munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Ongororo yakaitwa nemamwe masangano yokonzera mutauro wakanyanya munyika zvichivera mashoko ekuti vamugabe vanodiwa nevanhu zvakanyanyisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyana mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya inhlale impumelelo yakho na evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi abantu abayisilinganiso esedlula amashumi ayisithupha ekhulwini i-64% bayamethemba umongameli Robert Mugabe.
Sikukho into yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi. Kungono sibambana izandla sithi lonxa esitsha omunye abe khona ezama ukuthi agule umbili ngoba sibonile ukuthi singabe siloku esitsha sizabe siloku esisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa kuze kusiphutshele.
Abesifazane beZimbabwe basungula umanyano owe-Women Electoral Convergence 2018 bephawula umkhankaso we-Her Vote Wins 2018.
Odokotela benhlanganiso ye-Operation of Hope eyakwele Melika kuliviki basesibhedlela sempilo central kobulawayo kuhlelo lokuhlinza abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini 64% babikwa bemthemba umongameli Robert Mugabe, kutsho inhlanganiso ye-Afrobarometer. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yile inhlanganiso oluza kwethulwa okusemthethweni ngolwesithathu. Impumela yalolu cwaningo itshengisa ukuba ingxenye yabantu elizweni, 50%, ithi iyathemba umsebenzi wogatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ye-Afrobarometer itshengisa ukuba kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini, i-34% abathi kabathembi amabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, ngasikhangela lokhu yethola ukuthi izinto ku-PF yona ilama members ahlala consistent. Okuyenzela ukuthi loba izo zisiba nzima njengoba sibona kadeshi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abasalathemba. Amamembers avele ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele izanum p f iyalahla ithemba labo abaphikisana nani bezanum p f. So khona lokhu kwabatshengisela ukuthi izanum p f isi-more popular, kutshengisela ukuthi nje abantu belahle ithemba ukuthi basekele izani zifisana lezanum p f ngoba izanum p f members kodwa abantuekisela abaningi kodwa asomambers aconsistent asekela inhlanganiso yombali yodwa.
Uxolo ngocingo lolu obungacacanga kahle ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, enye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe, othi yena kunzima kwamukela impumela yocwaningo lolu ngoba uZulu uyesaba ukukhuluma okuliqiniso ngalolu daba.
Ya inhlale impumelelo yakho na evele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngubutangira uza ukuthi umgabe awusozobuza umbuzo oqondane le-politics. Abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuzwe impendulo yakhona kodwa ama-researcher bafanele babe leli percentage singathina lena i-accurate ukuthi kwenzela ukuthi babe eqiniso ukufunayo yikho. Kodwa impumela kona vele sicijayo.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka 2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo ungadinwe nalo.
Uma kwendayo lempendulo zabantu vele kuchiyene lokho ungazi faka imagine of bayacila olithi amakaraola bonkabile bayacila kodwa nje akusezokuhambelana nje lokuthi abantu baphendula abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe yamthanda kodwa asisuze sisebenzise ama-results ezimbabwe impumela yakhona njengeqiniso elibheka isearch yabo barometer.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Bekuphithizela emabhanga elizweni lonke jikelele namuhla abantu bedinga imali yokubhadalela abantwana esikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kodwa abaningi babikwa bengayitholanga imali ngoba iyasilela emabhanga. Abazali abakhulumele Studio 7 bebekala ngokuthi vele kabalayo imali ngitsho lasemabhanga okutsho ukuthi abantwababo balakho ukuxotshwa esikolo. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Benedict Ndlovu ohlala eMafeha.
Inkinga ikuthi esikolo sakithi bavuma ukubhadala amadola amaranda abavumi.
Kungani besenza njalo?
Angazi bathi amadola lamapula aphansi kakhulu njalo labantwana besikolo vele abafundi kahle lamatitsha ashota esikolo.
Bangakabakho aba esikolo abantwana?
Uyi-1.
Ngufombani kumbe ngu-grade 1?
Grade 5.
Babhadala malini?
$15.
Uyazi ukuthi kabafundi kuhle abantwana babalisi bayasilela kuyini kahle kahle okuhluphayo?
Okuhluphayo ekhaya nganona yimali. Babalisi bathi lawo imali yakhona yabincane abayiphiwayo.
Kusiphi isikolo lesi?
Emafeha Primary.
So kusasa zivulwa-ke njengoba usithi kawulayo imali uzakwenza njani?
Uzahamba kuphela ngizayidinga lapho enzayitholela khona khona enza bhatala.
Ngaso zaxotshe?
Bengamxotshe uzabe hamba kuphela. Baxotsha vela bayitela.
Ubungela zifuyo ongazithengisa mhlawumbe uyithole imali yomntwana?
Hayi, izifuyo ngilazo.
Awusoze uthengise?
Ngizazama ikuthi lawo ukuthi bezobethenga abantu babekhalakhala la besi imali yakhona yini.
Omakhelwane bathini laba abanye abalabantwana abaye esikolo?
Abakhala la nokhono kantara bayaxotshwa bathi imali yakhona ayihlupha njengokuthi beyalo abantu abaningale bathola amadola amarandi lamapuni.
Kungani bengathi nxa uletha amarandi uletha amarandi abe lingana le-US dollar kumbe uletha ipula elilingana le-US dollar lone?
Angazi bayala vele abalivumi.
Unkosikazi Benedict Ndlovu isakhamuzi seMafeha.
Abesifazane beZimbabwe basungule umanyano we-Women Electoral Convergence 2018 ngempelaviki lapho abaphawule umkhankaso we-Her Vote Wins 2018. Lo mkhankaso usungulwe ngenjongo yokukhulumisana, ukufundisana lokukhuthazana ukuphatheka kukhetho bencintisa langokuvota ukuze baphatheke ngokugcweleyo kukhetho lomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bekungabizozwayo emkhosini lo kuculwa kugiywa abesifazana bekhuthaza ukuba ukhetho oluzayo luka-2018 luqhutshwe ngokuthula ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe le-ZANU-PF hatshi udlakela. Obebona ngezokumanyanisa abesifazane unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uchasisa kabanzi ngokubafuqe ukusungula lumkhankaso.
Sifuqe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa awusebenzi kungcono sibambane izandla sithi lo nxa yesitshi omunye abekhona ezama ukuthi agule umbili ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esitshi sizabe silokhu sisilwa sikumakhona yethu ona lawo kodwa kusize kusiphutshele.
Ekuthaza ukusebenzelana kwabesifazane elizweni lonke hathi uqathekisa ezamabandla lezombusazwe.
Khonoku ukuthi bahlezi bonke namuhla. Bathi nxa omunye sithi uhlabela utshangileyo, omunye uhlabela umvuro, omunye uhlabela ukhuphe, omunye uhlabela umango, omunye uhlabela ubithi. Yikho ukuqalisa kwangikhona khonoku ukuthi sitshengise abantu ukuthi thina asikhethani ngokuthi ungathi. Udaba yikuthi nxa ungumfazi ungayenzani ukuthi sidose umfazi. Khonokho esikwenzileyo yikho sibavumele ukuthi babuye begqoke ama-t-shirts abo.
Umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party PDP unkosikazi Lucia Mathibenga laye upha umbono wakhe ngalumanyano.
Sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokhu beyihlinza beyidla inyama silokhu esikhangele.
Ethi mhlawumbe zingafezeka izifiso zabesifazane zokungena ezikhundleni zaphezulu.
Singayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakale. Zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe nguye oze emele ibandla lakhe.
Isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabo mama abaningi i-corruption iba phansi. So yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labo mama abanenkonzo yokuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono ngoZimbabwe iphele. Ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba, abantwana bakhala besithi mama mama. Yikho-ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapote omunye umama.
Abaphatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abesifazane abanjengonkosazana Thoko Mache baze ukuzasekela lumkhosi.
Asikwejwayelanga lokhu ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama, kungasukuma uKhuphe sithi yebo mama. Akasikwejwayelanga.
Bezikhona leziphathamandla ezimela abesifazane asesebatsha ngaphansi komkhankaso we-hashtag SheVote2018. Esinye sakhona kungunkosazana Sibonokuhle Buhlungu.
2018 yisikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe. Lingavumi ukusala ezindlini, lingavumi ukuthunya, lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga. Ukuvota lilungelo lakho.
Abaqoqe ukuphawulwa komanyano we-Work 18 bathi benze lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane yibo abalenani elikhulu elizweni lababhalisa amagama ukuthola ilungelo lokuvota kukhangelwa ukhetho luka-2013. Babe isilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu lambili ekhulwini 52.48%, kusitsho ukuba yibo abangaletha inguquko kumpumela yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.
Live Talk namhla sixoxa ngophenyo olusanda kwenziwa oluveza ukuthi abantu abaningi bayamethemba uMongameli Mugabe ukwendlula amabandla aphikisayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Kufe abantu abayisithupha ekudubukeni kwebomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Phakathi kwabantu laba kufe isiphathamandla sebutho lakwele Somalia uGeneral Abdi Bashe Aden.
Inkokheli yamazwe womanyano we-European Union yamukele ngenjabulo ukunqoba kukamnumzana Emmanuel Macron kukhetho lokudinga umongameli wakwele France. Akade encintisana laye uMarine Le Pen ubekhankasa ngokuthi ufuna ukuthi ele France liphume kumanyano we-European Union.
Odokotela benhlanganiso yakwele Melika i-Eye Operation of Hope basisibhedlela sempilo Central koBulawayo lapho abakhangelele ukuhlinza khona abantu abangamachumi amathathu lasithupha abalindebe ezidabukileyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi we-Operation of Hope uDokotela Jennifer Moore ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lomsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakoBulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. Umatron Sibusisiwe Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamachumi amathathu lasikhombisa, yibo abazahlinzwa ngoba abe Operation of Hope bazaba koBulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Abazelwe belendebe engahlangananga, lemlonyeni phezulu lapho sithi pallet. Okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane yibo abazoba operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshwa. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa elalesi simo.
So i-problem kade layo waqala walungiswa phezulu wayedabukile phezulu la kwazalwa enjalo. So kwasala phakathi la namhla kade bezovala phakathi la ukuthi abantu laba baloncedo olunye olungumangalisileyo. So nangiphelela eLupane eDandanda komthenjwa village isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini lenketha koBulawayo yena uthi indodana yakhe uAndiswa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye lamhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Kuqala wayeoperethwe i-cleft lip, khathesi bamloguze bamoperethe i-cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthi abangenamali ngoba luyasinceda kakhulu athe sinhlanu sehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani yeShapes kunye lenhlanganiso yeRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso yeOperation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia njalo inhlanganiso le ilabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlanyene lemithi. UDokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemubili lamachumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. UDokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo. Uhlelo olwasungulwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owaqala lihlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlinzwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo eMpilo Central Hospital, nginguNompumelelo Moyo.
Izigodlo zabameli bamazwe atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika abaseMelika
zithole ithuba lokutshengisa uZulu waseWashington DC amasiko azo ngempela viki edluleyo kuhlelo olwenziwa minyaka yonke phansi kwesihloko esithi Passport DC. Isigodlo someli weZimbabwe asiphathekanga kuhlelo lolu lonyaka kodwa unkosikazi Tsitsi Mazongwe, umqondisi wenhlanganiso yeUthando Theatre Productions, ubambisane lenhlanganiso yePassport DC ukubukisa amasiko aweZimbabwe kulolu hlelo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abundance Mthori, omunye wamalunga eqembu lomculo elivela eZimbabwe elemukomba elizethokozisa uZulu kumlo umkhosi.
Yeah, lati ngoba sakuthakazelela isikhathi sonalesi ngoba lati sisuka futhi eVictoria Falls lapho lalesi lawo futhi amanye amalanguages ethu kuhlanganisela isiNdebele, iNambi, iTonga, Lobale. So yiyo lati futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezisise futhi kanye le manzi yakhona. So yikho sikulethileyo lapha ethi.
Awungitshele kubaluleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe basike kuhlelo olunje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu?
Kuqakathekile ngoba yikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe, and kuyisigaba esiqakathekileyo kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezo zonke indawo esikhona nalapho esivela khona, umumo wakhona ukuthi kuminjani, abantu bakithi thina silobudlelwano obunjani. So yiliqakathekile kakhulu ukuba le isikhathi esinjengasona leso.
Ngizwile ukuthi nina benihlabela kuhlelo okuthinayo eNew Orleans, bekunjani khona? Bathi i-jazz festival. Bekunjani khona?
Festival besikhona khona ngale eNew Orleans. Iyindawo enhle kakhulu ngoba lati sikhona ukuba lesikhathi sokuthi sikhona ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo, sakhona ukuhlangana, sakhona ukwenza ama-collabs, sachaya sonke, akube kuyisikhathi esihle kakhulu, and wonke ama-fans ethu bakuthakazelela kakhulu, bakholisile leyo festival.
You've had a chance inhlanhla lokuthi u-travel esingathi umhlaba wonke jikelele. Ulasi isiluleko naso ukunikeza omunye osakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethu anjani?
Yeah, khonoko kuqakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabo kwabasakhulayo kwabafuna ukuyenza ezomanzi lezi njengathi. Kuqakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu, sale silibambile, sale siphakamisa iflag yethu. La masiko ethu atshene eZimbabwe ngathi uvela ngaphi, emashoneni, esiNdebeleni, konke, even esiTongeni, esiLobaleni, lakithi konke.
Lo ke bekungumnumzana Abundance Mthori, ongomunye wabaculi beqembu leMukomba elibelithokozisa uZulu emkhosini wePassport DC khonapha eMelika.
Inhlanganiso ehlose ukuguqula impilo yabesifazana eZimbabwe abasendaweni ezithiyeneyo zomhlaba ezim imbokodo yethulwe ngokusemthethweni eJohannesburg ngempela viki, kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokuntoko zenkulu kubo mama beZimbabwe abebehlangene eHillbrow eJohannesburg ngempela viki emkhosini wekephulanga okusemthethweni inhlanganiso yembokodo. Umgcinihlalo walenhlanganiso unkosazana Victress Matutu utshela bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabo mama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke, kugoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbini. Ubhala ubona ngokoko kwenhlelo zalinhlanganiso unkosazana Britain Ndlovu utshela Studio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zembokodo emazweni abakuwo. Uthi kulomcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamataphawe, abanye ngamaforever living, ndiyakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ubani. Thina into esihlosileyo yikusiza nasingomama. Esinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusizakala.
Uniki esincube nabaculi bevangeli, ocula umculo womdabu, uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini wezimbokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinhlizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqalele ukuba losizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile, okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezabafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Support.
Kwezemidlalo namhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela uwenzakale ngempela viki edlule emdlalweni wenguqu esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League leminye njalo imidlalo.
Iqembu lenjezi Platinum libuyele phezulu engalane yemiklomelo ngemva kokunqoba eleJapani Mine 1 kanya ngomgqibelo, kwathi iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki eleHighlanders laba ngosikelo bhanqa 0-0 leleChapungu. Iqembu lenjezi Platinum Stars lilemiklomelo elishumi nantathu okulinani liphethwe liqembu leHighlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu leHawumine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa ilenjezi likhokhela ngoba lihlohle kaningi. Impumela ethiye abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi kweBantu Rovers Liyada, wona ophele iqembu leBantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu leBantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
Kuyasinceda just because we're going to have a chance to win.
Iqembu leHighlanders lidlale lingela abaqeqeshi balo ngemva kokuma bemise umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla leProphetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngeleDynamos emdlalweni olandelwe yilo wangempela viki edlileyo. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze udana phezu kwesenzo leseqembu leHighlanders esukuyadlala leqembu leBantu Rovers lingela abaqeqeshi. Njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuphutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqeshi beqembu leHighlanders bakhokhelwa nguJairo Stapira, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqesha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyaradzi Sinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uChalimane weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulume lentatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza okokumlandelela emoteni yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Azive ope makamu wangu.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.